Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wavaRamaphosa vaTyron Seu vati mutungamiriri wenyika atumira mashoko enyaradzo kune vakarasikirwa nehama nenyaya yekurwiswa nevanhu vari kuisa mutemo mumaoko mavo. Nasi All Truck Drivers Foundation, sangano reATDF, razivisa kuti kune mutyairi aimbove nhengo yesangano iri akapfurwa akafa mumhirishonga iyi nezuro.
Kune ndaba ezingazintle la esesizifumene. Umfowethu obeshayela kwa-TKL lo okuthiwa bekudutshulwe izolo, itruck yakhe yashiswa lapho ngase-Reef Truck Stop. Cabanga ukuthi lo mbhalo obusho njalo uke wavela la egroupini. South African ke bafowethu, insizwa la emzimkhulu leya.
VaRamaphosa vatiwo vanoshuvira kuti vanhu vakakuvara vakurumidze kupora. VaRamaphosa vatambira nemufaro kusungwa kwevamwe vanhu mudunhu reHauteng vakati vane chivimbo chekuti vose vari kuita mhirizhonga vachasungwa. Vatiwo makurukota anoona nezvevashandi kutakurwa kwezvinhu uye kudzivirirwa kwenyika vaite ongororo kuti zviri kufamba sei vazoitura kwavari. Nemusi womuvhuro mukuru weRoad Freight Foundation kana kuti RAF vaGavin Kelly vakanyora tsamba kuna vaRamaphosa vachivakumbira kuti vapindire mushure mekunge dzimwe nhengo dzeAll Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF nedze National Truck Drivers Foundation kana kuti NTTDF dzaratidzira muDurban dzichiti hadzisi kufara nekupiwa mabasa kwevatyairi vanobva kune dzimwe nyika. Nhasi mangwanani kune marori maviri apiswa, rimwewo rikapfurwa mudunhu reHauteng, izvo zvakonzerawo kuti sangano rinomiririra vatyairi vemarori vekuZimbabwe vanoshandira vari muSouth Africa reZimbabwe All Truck Drivers Association rikumbire kuti paitwe hurukuro nechimbi chimbi. Mutauriri wesangano iri vamunyaradzi Gora, avo vanewo marori vanoti kune marori akawanda ari kupiswa, naizvozvo vapa chikumbiro chekuti hurumende yeZimbabwe inofanira kupindira.
Tirikushungurudzwa nezvizvarwa zvemunyika yeSouth Africa zviri kuti isu zvizvarwa zvekune dzimwe nyika tiri kuvapedzera mabasa, saka dzokerai kunyika yenyu. Asi maitiro avakuita, vakutora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Nezuro takatambira nhau inosuwisa, nhau yechizvarwa chakapfurwa chakapiswa area yeJoburg, road ye-N3 Durban, wakuenda kuDurban. Saka ndonhau dziri kutishungurudza. Saka tatichikumbirawo kuti mutisvitsiro kune vehurumende kuti paitwe nhaurirano yedu isusu zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kuti toshandidzana sei nezvizvarwa zvemunyika ino, nekuti zvimwe zvacho hazvisi kubuda padande mudande kana panyuzi chaipo hazvibuditswe.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanotiwo havasati vanzwa shoko kubva kuvatyairi vemarori pamusoro penyaya iyi kunze kwekunzwa kwekuverenga pamadande mutande pamwe nemumapepanhau. Asi vaHamadziripi vavimbisa kuti kana vachinge vave neumbo hwakakwana vachaita hurukuro nebazi remuSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mutauriri wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti kushungurudzwa kwevatyairi ava kuri kuwanza kuitwa mumatunhu eHauteng, KwaZulu Natal neCape Town uye kuri kupararira kuCape Town zvekare.
Zvikatasa zvekare mumugwagwa waN3 tinoona kuti mune mhirizhonga dziri kuitika mupane matruck achipiswei. Tinoona zvekare kuti mhirizhonga iyi yawedzera ichipinda muguta reCape Town. Imomo mune hondo dziri kuitwa nezvizvarwa South Africa vachimisa marori vachibvunza zvitupa kuti ndiwani. Asi kurudziro yedu kuhurumende yavaRamaphosa ndeyekuti dai vakwanisa vakontrola vanhu veSouth Africa vamira mhirizhonga.
VaJuru vakurudzira vose vanotyaira marori muSouth Africa kuti vangwarire.
Tiri kuona kuti hondo iyi inenge yakuita ichiti endei kure ichitora upenyu hwevanhu, saka ngavaite zvinhu zvavo vakangwarira, kunyanya mumugwagwa waN3 naimo muDurban zvekare vakangwarira. Uye zvekare iko Cape Town kwazvatodai kutanga kunyanya usitanga usiku wanhasi kuchienda mangwana ndo zuva ravo ravakagadzirira kuti vanenge vachirwisa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori mudunhu reNorthwest vaGodfrey Gwarimbo vanoti havo kwavari kushandira kuchine runyararo.
Nzvimbo ino yandiri iri pakati peNorthwest neLimpopo Province. Nhasi uno kunyange nezuro, kunyange marimwe zuro, kwanga kwakanyarara, hakuna bopoto riri kukonzerwa neava vemuno vanozviti maATDF Truck Drivers Forum yomuno. Zhowezhowe tiri kuinzwa pamasocial media, tiri kuona mavideos nemapictures emota dziri kupiswa nemumwe wamuchairi wakapiswa futi. Asi kuno kunotoda kuti nditaure nditi kuno kwakanyarara, hatina dambudziko.
Sangano reRoad Freight Association rinoti zviri kuitwa nenengo dzeATDF zvinokonzera kurasikirwa neupenyu, mabasa, midziyo nekusagadzikana munyaya dzezveupfumi hwenyika. Nemusi wemuvhuro dzimwe nengo dzesangano reATDF dzakabatana nenengo dzesangano reavo vaimbove varwi verusununguko muSouth Africa reUmkondo weSizwe vakafora mudhorobha reDurban vachikurudzira kuti vose vanobva kunze kweSouth Africa vanofanira kudzingwa munyika. Panguva yekufora uku, mubati wehomwe musangano reATDF mudunhu reDurban vaDumisani Ngobo vakaendesa gwaro rine zvinyunyuto zvavo kusangano reTransnet Port Authority riri panzvimbo inomira ngarava mudhorobha iri, chekuyambira sangano iri kuti hapana vatyairi vanofanira kupinda munzvimbo iyi kana vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Marori mashanu akapiswa mumugwagwa weR59 pakati peParis neSasolburg usiku nemusi wemugovera. Svondo rapera mamwe magonyeti mapfumbamwe akapiswa kuHeidelberg. Magonyeti aya ari kukandirwa mabhambo epeturu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Dinimo Blessing Munjoma.